Mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube vati kana nengo dzeparamende dzakasarudzwa muna 2018 dzishandisa zita rekuti MDC Alliance dzikaratidza kuti dziri kutsigira bato idzvara vachamisa vachadzidzinga muparamende vachiti dzinenge dzachikora mutemo wenyika pamwe newebato ravo.
Vese vanosiya bato rakavaisa muparamendi mutemo kuti vanofanira kubviswa muparamendi imomo. Saka haisitori nyaya yekumbozeya kana kuita sei. Kana munhu agara asiya bato raakavhoterwa naro akuenda kune rimwe, zvinongoreva kuti haasisiri nhengo yebato iroro, naizvozvo azvidzinga mubato iroro. Naizvozvo mutemo wenyika section 129K inotaura kuti bato raasiya rinofanira kungozivisa paramenti obvisiwa ozomirira kuvhoterwa nebato racho iroro raanenge ajoina. Hazvina kingiri kingiri mukati, zvingori pachena.
Muzvare Tokozani Kupe, avo vakambomiswa basa navamonzora semutevedzeri wavo vanoti vave kushanda navamonzora mune yavari kuti MDC Alliance havasiriwo vakanyorerana chibvumirano chekumba mubatanidzwa MDC Alliance. Nevaimbova mutungamiriri weMDCT Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, mutauriri waMuzvare Kupe vaNtando Ndlovu vati bato ravo richadzingawo nhengo dzeMDCT yavamonzora muparamende vachiti vave kune rimwe bato, sezvo vamonzora vakanyorera Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachiti boka ravo richakwikwidza musarudzo dzemabai elections richishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Pari zvino mhuri yeZimbabwe inozviziva kuti muparamendi yedu tine malegislators eZANU-PF, MDC yaWelshman Ncube nemalegislators emapoka maviri eMDCT. Rimwe poka reMDCT rinotungamirwa naDr Thokozani Kupe. Saka panyaya yemarecalls inozviziva kuti vamwe vedu vakanyorera muzeki vachiti vave MDC Alliance, naizvozvo vatozvidzinga mumusangano. Saka ndivo mafirst candidates emarecalls kana tichaita marecalls. Pari zvino hatisati tawana mashoko ekuti kune MP weMDCT ari kuTripleC, izvo hazvisati zvasvika munzeve zvedu.
Mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala, avo vari kutsigira vachamisa vati ivo nevamwe vavo havasi kutya kuti vachadzingwa muparamende navamonzora, vachiti chakakosha ndechekuti vanhu vakavasarudza vari kuda zvipi.
Ini handina kana hochonhwani chokutya, nokuti ndiri muvanhu, ndinogara muvanhu, uye vanhu vanoda zvatiri kuita izvozvi. Saka chiripo ndechekuti whatever gaite zvaanoda, handina basa nazvo, uye hatingavhunduki. Kana takaita chivindi chokuti tite rebrand ourselves into a new organization, tozoryawo mahumbwa aya here nai vakomana? Vanhu vari kuda zvenyika yavo, vanhu vari kuda kusunungurwa, vanhu vatambura munyika yeZimbabwe, havachadi maside shows aya atiri kuona achiitwa nana Monzora. Vanhu vakuda kuti vanhu vave focused, vanyanye kudhilana nenyaya yekuti vasunungurwe munyika yeZimbabwe.
Vachamisa vanoti vane tarisiro yekuti nhengo dzeparamende dzakasarudzwa dzishandisa zita rekuti MDC Alliance dzichapedzisa kotoro yadzo, vachiti bato ravo idzva reCitizens Coalition for Change ihomwe nokwana munhu wese kusanganisira vari muZANU-PF pari zvino nemamwe mapato.
Vanenge vada kuita zvavanoita zviri kwavari, asi tichatoziva nekuti tine contract nemaCitizens yakanzi munofanira kunge muri muparamendi kusvika 2023. Tinozviremekedza. Asi kana zvapera izvozvo, vese vanenge vakuziva kuti tiri kuenda muduta vanhu idzva, tiri kuenda mugungano idzva, tiri kuenda mubato idzva, vanobva vauya tonanga pamwe chete. Nevanga vari kuZANU-PF tiri kuvakoka, nokuti haisiye munhu mumwe chete, ndeye munhu wese.
Mutemo wezvesarudzo weElectoral Act unoti hapazoitwi mamwe mabai elections kana kwasara mwedzi gumi nemiviri kuti paitwe sarudzo huru kana kuti general election. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati hazvina zvazvichabatsira kana vamonzora vakaenderera mberi nekudzinga nhengo dzakasarudzwa dziri muMDC Alliance dzinenge dzatsigira vachamisa, sezvo vachiti hapasisina nguva yakareba sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa.
Takatarisana nesarudzo hombe dzenyika dzichaitwa mugore rinotera ra2023. Dai vaine hungwaru pamusoro penyaya iyi, vaichitonyengerera vanhu kuti aiwa chimirai ndichisiya nhengo dzamakasarudza kuti dzirimo muparamende, nekuti zvaitika ndezvekuti kuramba vachidzinga vamiriri vevanhu zvakanganisa mafambisirwo ebasa muparamende, zvakanganisa mafambisirwo ebasa kumakanzuru, nekuti vanhu havachina nhengo dzavo dzavanoenda vachinopa zvichemo kana kuti dzavanotarisa kuti dziri kubata basa zvakaita sei. Hapana chabatsirwa nyika nedano rakatorwa na vamonzura rekudzinga nhengo dzeparamende nemakanzura asi zvatoratidza kusaremekedza kwavo kwavaneta sarudzo dzinenge dzaitwa nevana veZimbabwe.
Asi dzimwe dzenhengo dzeparamende idzi idzo dzingangokanganiswa nedanho riri kuda kutorwa neMDCT yavamonzora pamwe neyamuzvare Kupe idzo dzisina kuda kubuda pamhepo dzati shuviro yadzo ndeyekuti dzipedze kotoro yadzo inova yechipiri kuti dzigowana kupinda pamudyandigere sezvo nhengo dzinenge dzaita kotoro mbiri dzakatevedzana dziridzo dzinokodzera kuenda pamudyandigere. Vachamisa vakazivisa nezuro kuti bato ravo idzvare Citizens Coalition for Change richapinda musarudzo dzemabai elections akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 richishandisa zita idzva iri kunyange hazvo vachiti makwikwi makuru ariko gore rinouya apo pachaitwa sarudzo itsva dzinobatanidza sarudzo yemutungamiri wenyika sarudzo dzenhengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Matare achatora mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabai elections akatarisirwa kugara mangwana mumatunhu ose achange achiitwa sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.